Zvino tingangoti hazvisati zvamira zvakanaka. Ndabva kubata vanoitwa Duma Kwezu vekuwadhi 23 kwamutsvangwa kwachief Ndima. Vakandipa update yekuti vakwanisa kutaura nevamwe nekuita kuti vaone kuti mudzimba varimo ndivanani, vakapfushirwa ndivanani. Saka statistics dzavawana as of now vati izvo muwadhi 23 kwamutsvangwa 186 havasi kuziva kuti vanhuiwowo mudzimba dzavo vari kupi, nekuti kune vari kugara mugomo imomo vakwanisa kuverengana kuti pamusha nemusha vari kuwanikwa ndevapi. Vapedza vakataura zvekuti area imomo muwadhi mau 6 vakakwanisa kutsikirwa mudzimba, asi vakakwanisa kuvhura nezuro vakaviga vanhu ivavo vari 6. Mabodies atakanga taudzwa nezuro kuti akaenda kurumwe rutivi rweMozambiki kukopa, vati izvo vazokwanisa kufamba ikoko netsoka vakasvika vakanoona vanhu vekuMozambiki vaviga mitumbi inokwana 6. Asi pamitumbi iyoyo vanoti the good part of is pavakaviga vakatora mapictures evanhu vacho kuita kuti vazoziva kuti iri guva munhu ndeuyu, iri guva munhu ndeuyu. Chanyanyondibata ndechekuti pamutsvangwa pakliniki pane mawaiting mothers vakazvikura vatore juva ne 9 months vari kuda assistance zvakanyanya, nekuti vanhu ivavo vari kushaya help.
Taonawo nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakwanisa kusvika kunzvimbo dzakavirwa netsaona idzi.
Tiri kungoona mumaTV nemapictures ekunzi mutungamiri wenyika aenda ikoko, asi ini kwandiri kutaura uku nezvako hapana chatichawanikwa chine chekubatsira. Munhu andabva kutaura naye atori mugiraund izvozvi. Kuda kwavaenda ndekumwewo kwaakusvikika, asi nzvimbo iyi yandataura vajonga havana chavati vawana vanhu ikoko in terms of assistance yefood, yehembe, yeki. Vari kutogara mugomo.
Pane zvirwere zvati zvabudawo here? Nekuti tinoziva kuti munguva yakadai munowanikwawo zvinhu zvakaita semanyoka nemalaria.
Izvozvi hapana vandati ndanzwa vachiti kuda kwaane dambudziko remanyoka kana dambudziko rezvimwe zvirwere, asi vese vari kuti tiri kutya kuti zvirwere izvi hazvitori nguva zvisati zvavabata, nekuti hakuna matoilet.